vakataura vakura ava hapana chavakataura vana havachateerera nekuti murume uyu paanouya kuzotaura hapana chaanotaura zvinenge zviri nhema dzega dzega sekutiko zvino anga achitaura kuti iye vakataura kuti iwo ikonomi yedu yastabilize yastabilize kupi iwo maprizes achiita chamuramba mhuru vanhu havasi kukwanisa kana kubata kana kuti vatenge chingwa chacho havasi kukwanisa mabhazi ari kudhura maticha kuzvikoro uko ndo vanodzidzisa vana vacho maschool fees haasi kubatika haatangike haukwanisei kana uri ticha kuti uendese mwana wako kuchikoro asi mumwe munhu anouya achitaura achiudza nyika kuti ikonomi yastabilize yastabilize kupi saka hapana tandambwa pane zvavataura kungopopota kunongedzera vanhu kuti masanctions kuti maNGO ndo ari kusanganisa nyika asi chiri kuitwa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwevana vemuzimbabwe huenderere mberi hapana tataona
saka munoti mimi zvavakataura zvese hazvina nematuro ese here
manyepo hazvina maturo uye manyepo vari kutaura nyaya yecorruption kuti kunenge kuine zero tolerance corruption havasi kuzodzokera kumashure panyaya yecorruption hapana kudzokera kumashure kwavaita nokuti havanambobvira vaenda mberi hapana munhu akambosungwa kubva vamunangagwa pavakapinda vakavaona vanhu vose vachisungwa minister of health akasungwa iko zvinoizvi ari kunze vanhu vakatomupomera mhosva vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari ndo vakatogara mazuva makumi mana nemana vari muturongo nekuti vanga vataurirei kuti munhu uyu akaba saka hapana chavari kutaura chekuti hanzi corruption iri kugadziriswa hapana zvese zvamasanctions zvavari kutaura izvo sanction hombe rakuvadza vana vezimbabwe riri kutambudza vana vezimbabwe icorruption iri muzimbabwe yavanga vachinyepa pastate of the nation kuti vari kugadzirisa iyo isiri kugadziriswa
saka mungati kubva zvavapinda pautongi hapana chimwe chavakamboitawo chiri nani here
chinhamo yega yega kuna vamugabe totatotaura nyaya yeeducation zvino kuna vamunangagwa hapana kana chavatiigira kutambura kwega
saka hapana chamakambobata here mune zvavakataura chamunotenderana navo
hapana tandotenderana nacho zvese zvikuru zvavataura yeikonomi vari kunyepa kuti yastabilize haina kunyepa nyaya yemaNGO yavari kutaura kuti vari kusanganisa nyika ndo vanhu vari kutoita kuti vana vezimbabwe vararame ndo vanhu vari kubatsira vana vezimbabwe vari kuita kuti chikafu chipinde vachipa vanhu zvisina kusarudza kuti ava ndevemusangano upi kana chiri chikafu chezanupiefu chinotora vanhu vezanupiefu zvino maNGO aya ukasvika kumusha chembere zvese zvinenge zvichitotaura kuti ndapiwa neNGO ndapiwa neNGO havatarudzi zvavakataura vachi